Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishipepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manera akanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wesvondo chivabvu 5/2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti yezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanorumbidza vaive mutungamiri weMDC uye vakambotungamira hurumende munguva yehurumende yemubatanidzwa vaMorgan Tsvangirai vachiti vaive munhu aida kubatana nhaurirano pamwe nenyika yake. Sangano revechidiki Platform for Youth Development rinoti rave kushanda nemagweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights kumisa kubviswa kwemhuri dzinodarika mazana mashanu dziri kuda kubviswa padzigere kuchipangai kuchipinge. Muchikamu chedu chechitendero tichakupai hurukuro yaitwa naTanonoka Wande weStudio 7 naEvangelist Ivan Nyatanga vechechi Seventh Day Adventist. Tichakupaiwo zvabuda mitambo yenhabvu yatambwa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa varumbidza vaive mutungamiri weMDC uye vakambotungamira hurumende panguva yehurumende yemubatanidzwa mushakabvu vaMorgan Tsvangirai vachiti vaive munhu aida kubatana nhaurirano pamwe nenyika yake. Vachinyora padande mutande reTwitter nhasi vaMnangagwa vati vano vakashanda pamwe chete zvisinei nekuti ndeve mapato api ezvematongerwo enyika uye rudzi rwupi kana kuti mutupo upi vanokwanisa kuvaka Zimbabwe ine runyararo nebudiriro. Nezuro mhuri yeZimbabwe yakawanda yakarangarira mabasa akaitwa navatsvangirai apo zviuru zvevanhu zvakaungana kumusha kwavo kuBuhera. Asi nyanzvi mune zvematongerwo enyika vari nhengo yebato reMDC uye vachitungamira sangano revarairidzi rePTUZ Dr. Takawafira Joe vanoti mashoko avaMnangagwa akanaka chose asi chete kuti haateverwi nezviito.
Hongu mashoko akanaka zvikuru kwazvo ende mashoko atinoexpecta kuti mukuru muZimbabwe anga aitaura kudaro. Bati dambudziko rinonetsa vaMnangagwa ndokuti vakangofanana vaMugabe wekuti vanoindiketa kuti vari kutena right asi vachitena kuleft. Dai vaMnangagwa vachirevesa namashoko avo yavo ndio vakanzirwa tsitsi noruzhinji mhomho yeZimbabwe vadzingwa navaMugabe. Vana veZimbabwe vakamuka chibhemengene vakabatana namasoja vakamasha vachiti vaMugabe havachavadi. Taifunga kuti vaMnangagwa vaona izvozvo sapoti yanga isinei nekuti ndeyepolitical party vaizoumba government of national unity kana transitional government. Asi vaMugabe pavanga vabviswa navanhu although pakaita hapo kuu vanhu vezvanhu kusanganiswa naivo vaMnangagwa vakatanga kuti chinhu chedu ndio vakakonesa kuti zvaidiwa navatsvangirai zvinge zvichiitika. Saka uku kupembedza munhu akashayika.
Asiwo chii chiri kuitawo kuti ivo nevari muMDC vaNelson Chamisa vasaita nhaurirano? Tingati kusiyana here nokuti vachamisa havasi vatsvangirai?
Handioni sekuti vaMnangagwa vanoita nhaurirano. Handioni sekudaro uye pamwe totozoona sekuti ivo vaMnangagwa vacho havana masimba kuzana. VaMugabe vanga vari munhu ari nani nokuti taiona kuti pane center of power yaibva pana vaMugabe ichinda kumoko. Ndosaka vaMugabe vati vakataura nhasi uno mangwana taikuvaona zvinhu zvichiitika muzasi. But iko zvino zvoita sekuti mune macenters kana macartels akawanda muzana okuti potopose vaMnangagwa vachinawo vatori nawo simba vanotonokumbirawo kumwe kunana vachiwenga nokumwe kumasoja. Saka tinoona sekuti dai vaMnangagwa varatidza kuti ndivo mutungamiriri wenyika vatana vachamisa vagara pasi vese nokuti pamwe totoona vachinyomba vachamisa kuti dzowa imirire mbwa dzinenge dzichikura inenge ichingofamba ichiinda imwe muchingoukura saka vamunangagwa matauriro avo aya akanaka asi haasiwo avanogara vachitaura ende taifunga kuti dai vachinja vava nomuono uyu tione zvichiitika nokuinge dzavachamisa vachienda mberi asi zvinoratidza sekuti kune mamwe masimba ari beyond vamunangagwa akasiyana nenguva yavamugabe yekuti waiona kuti ndo vanotungamirira ZANUP ipavo
vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira sangano revarayiridzi reptuz dr Takwafira Zhou vari parunare kumasvingo nestudio 7 sangano revechidiki replatform for youth development rinoti rave kushanda nemagweta ezimbabwe lawyers for human rights mukuedza kumisa kubviswa kwemhuri dzinodarika mazana mashanu dzigere kuchipangai kuchipinge idzo dzinonzi dzakapiwa mazuva manomwe ekuti dzinge dzatuta kubva panzvimbo iyi mutungamiri wesangano iri vaclarice madhuku vanoti mhuri idzi dzakatambira matsamba ekudzizivisa kuti dzinge dzabva munzvimbo iyi inove yemunyokowere panopera zuva ranhasi vachiti matsamba aya akabva kuhofisi yebazi rezveminda nekugariswa patsva kwevanhu vamadhuku vanoti mhuri idzi idzo dzagara panzvimbo iyi kubva muna 1992 hadzina kumbobvira dzaziviswa nezveurongwa uhwu uye vanotarisirawo kuti paifanange pakaita kuti vagarwe navo pasi vasati vapiwa matsamba aya sezvo vamwe vaine vana vave kutoda kuvhura zvikoro studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kudivi rehurumende pamusoro penyaya iyi ngatinzwei hurukuro yataita navamadhuku
nyaya iripo ndeyekuti vagari vemunharaunda iyi vari kunzi nzvimbo yavari kugara yanga iri gazeted kuti havasabvumidzi kugara munzvimbo iyoyo nekuti hurumende inoda kushandisa nzvimbo yacho iyoyo saka vakakapiwa mazuva 7 ekuti vabve panzvimbo pacho ivoo kutakati musi wa5 vanenge vaakutonzi vabve saka sesangano replatform for youth development tagara tichingobatsirana nenharaunda idzi mukuitawo kuti vazive kodzero dzavo chinoratidza kuti ikodzero dzenharaunda idzi dzachikorwa isi patakasitaura navo tiri kuona kuti nguva yatasvika ine ndeyekuti musi wetuesday zvikoro zvinenge zvaakuvhurwa asi vehurumende havana kunge vambotaura nemhuri idzi kuti vavaudze kuti nzvimbo yavari kugara haikodzeri kunge ichigarwa ndo chii chekutanga mbaikutangakupai 7 days kwatiri tikuona kuti havana kunge vakamboita yatinonzi free prior informed consent kuudzwawo pasiri nemukana kana hurumende ichiuya ichiti hamukodzeri kugara vaifanira kunge pane pavari kunzi ndo pavari kuenda saka tiri kuona kuti hapana pari kupihwa yatingati alternative place saka tarishamisika kuti hurumende bazi rehurumende ringabvisire chii vanhu risina pavari kuenda pamwe
vagari havanga vane nguva yakadii vari panzvimbo iyoyi
tingangoti mugore ra1992 nzvimbo yacho iyoyo yanga ichimboshandiswa neveada nemasettler farmers saka pane zvanga zvichingoitika zvakaita zvechivanhu zvanga zvichiaka vamunyokoweri ndo vakadaidzwa nada kuti vabatsire kugarisa ari munhu aita sekuti anosvikirwa vakabva vapihwa nzvimbo iyoyo vaine dhirika ravo revanhu 38 saka kubvira 1992 mhuri dzavo dzanga dzaramba dzichienderera mberi nekuti vakatopihwa zvepamutemo nebazi rehurumende tingati district administrator saka kwatiri isusu inzvimbo yaranga yachigara zviri pamutemo tichienderera mberi tingata zviri mugore ra2000 vasakabuya vanove vanga varize deputy minister hurumende yezimbabwe vakabupirwa zvedambudziko iri tovange vambonzi nzvimbo yenyaya ya kumira zvakanaka vakavapa zvematsamba kuti aiwa garai zvenyu saka tirikuvari kana vaakuzinga va yeti pashure pane zvakaitika zvaisanganisira bazi rehurumende kuti nzvimbo yari kugara iyi ngavaramba zvava vachigara ndo patinoona sekuti hakusi kuremekedza tinoa sekuti isu tinenge taakukumbirwa zvi tiratidzewo utungamiriri tiratidzewo kuti tinoziva kodzero ndo patazokumbira vekuzimbabwe lawyers for human rights saka pane zvino tingati aiwa inyaya yaamaoko emagweta tine chokwadi kuti kodzero dzevagari vekumunyokowere ichaafamba zvakanaka
havanga vari mutungamiri wesangano revechidiki replatform for youth development vaclarice madhuku vari parunare kuchipinge nestudio 7 Rimwe sangano rinomirira varairidzi reAmalgamated Rural Union of Zimbabwe rinoti kunyanga hazvo zvikoro zviri kuvhurwa nemusi wechipiri svondo rino, nhengo dzaro dzichadzokera kumabasa asi dzisiri kuzonoshanda. Mutungamiri wesangano iri vaObert Masaraure vanoti nekuda kwekuoma kweupenyu kuvarairidzi, vamwe vavo havasi kuzokwanisa kunge vachidzokera kumabasa nenguva sezvo vasina kana mari dzekufambisa. Vanoti nhengo dzavo dziri kuda kuti dzitambiriswe madhora mazana mashano emari yekuAmerica zvichikwira pamwedzi kuti dzikwanise kunge dzichirarama. Ngatinzwei vachitsanangura.
Vadzidzisi vari mubato redu vachadzokera kuzvikoro kunologa in, asi basa hapana ravari kuita nenyaya yekuti mari yavari kutambira ishoma. Tine vazhinji vachiri kutambura kutsvaga mari dzemabhazi dzekudzokera kuzvikoro kwavo nenyaya yekukwira kwemitengo yezvinhu. Asi tokuvakurudzira vese vadzokera, asi kana vachinge vasvikapo vasava nebasa ravanoita kusvikira hurumende yapedzera mari yatibhadhara mari yedu mumaunited States dollars kana market equivalent.
Saka chii chingaita kuti mudzokere kubasa yemusinganoshanda?
Kudzokera kubasa tinoenda nenyaya yekuti hurumende yaanda kuzvipa mbiri yekuvictimiza vanhu ichivatsimira masamisa masalari ichidzinga vamwe mabasa nekusaspenda vamwe. Saka kungoenda kwatiri kuita kungoenda zvepamutemo kuti tisaite mamembers edu anovictimizwa, asi kana vatisingabhadharwe mari kudai hapana munhu achange achizokwanisa kuita basa. Kunyange kana paine vanoda kuita basa, kukwira kwaita zvinhu hapana munhu angambokwanise kushanda uchifunga kuti watadza kuendesa vana vako pache zvavo kuchikoro, watadza kutengera vana vako chikafu. Saka tiri panguva yakaoma, tiri panhuva nadzombe panguva yati kutambira mari yaless than 100 US nekukwira kwaita marechi apa kurarama kwedu kushida mari inosvika kuma 1000 US kana uri muri vana vatatu.
Imari yamuri kutarisira kuti munge muchipiwa iyoyi iri mari yemaUS dollars?
Isu tinongo kuti mari yataisitambira kusati kwane crisis yecurrency pataitambira an average ye500 US. Tikambotanga kuwana iyoyo oro equivalent pamaket, vanhu vanombodya, vanhu vanomborarama. Tisingati inokwana, asi kuti tikungoti ndozvindangoitawo kuti munhu waticha ararame ari semunhu.
Pane urongwa here hwekuti mugare pasi nehurumende mutaurirane pane kuti mungotanga nekutora matanho ekuramwa mabasa nezvimwe zvakadaro?
Takaona magwaro akawanda paholiday pano tichikumbira Public Service Commission, Finance Ministry kuti vaone zvavanoita nenyaya yemuhoro wedu uyo wairodwa zvakanyanya nekukwira kwemapurisi, asi pavasati vatidanda kuti tigare pasi tione zvingaitwe kumberi.
Vanga vari mutungamiri wesangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vari parunare kuwedza neStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudza izviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na8 PM nekutumira maWhatsApp message kana mavoice message panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza4 PM kusvika na5 PM. Musi wechishanu kubva na4:45 PM kusvika na5:15 PM. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Varwisi vekuPalestine vakanda mazana ezvombo kubva kuGaza Strip kupinda muIsrael, zvaita kuti Israel idzoserewo nekurwisa Gaza yose nemuchadenga. vanhu vangangosvika vasere vemupalestine nevatatu vemuisrael vaurayiwa mukurwisana uku. Gurukota rezvekunze kweamerica vamike pompeo nhasi vati mutungamiri wevenezuela vanicolas maduro vari kungotonga kwenguva ino chete, kunyange hazvo paine kukundikana kwekuda kuvapidigura kwakaitika svondo rapera kwaitungamirwa nemutungamiri webato rinopikisa vajuan guaido. Iye zvino tomboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki muupenyu hwavo chatinopiwa namike hove westudio 7.
Kwazwai mhuri yeZimbabwe, ndinomugamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tine umwewo wevechidiki anoita basa rekusekesa vanhu padandemutande apo. Murume uyu ane imwewo nyambo yaakabva kuburisa apo akatora nziyo yaWinky D yanetsa zvikuru izvi, paachinja maliriks aWinky bvaisa ake apo anga achitsanangura zvakaitika apo pakabviswa vaMugabe pachigaro muna 2017, asi zvekare achitsanangura zvakaitika nemaondero ake. Nhasi muchirongwa tina Taffy the Man. Tisati taenda kuna Taffy, regai timbokupai kanzwisa kenyambo yakaitwa na Taffy the Man. General, Anzi General, ininda chema. Taffy, Taffy, zviri kufamba here? Welcome mune chirongwa chedu.
Thank you.
Timi kamanetsa zvikurusa padanda mutande apo. Nyambo dzenyu maskits enyu anetsa. Chimbotiudzaiwo kuti chii chakaita kuti muve nechivimbo chekuda kuita basa rekusekesa vanhu padande mutande apo?
Ndanga ndisina kunge ndakazviplana. Handingati chinhu chandachakagara chiri mupfungwa kuti one day ndira kuzotanga kuita zvemakomedi. Zvangoitikawo.
Zviri kukudyisa imari here izvi?
Starting to now. Pazvakatanga haizvo angori majokes like I say tingonakiwa. And until that was to realize that you can actually do something about it. So now I'm starting to make promotions for my company products. Ivani
ngatimbokurukura pamusoro penyambo dzenyu maskits enyu ayo anetsa zvikurusa. Takakunzwai muchimba muchiti avarongotonga hapana chinotongeka apo muri kurukura nezvani apo?
Zviri pachene kaizvozvisi. Ndirikutaura utongi not vamunangagwa chete, ndiitika vamunangagwa nehurumende yavo. And mukanyatsotarisa hangu pakomedi yangu, handizozviiti nenzira yayo yekutuka. Ndinotsvaga mashoko ekuti zvinogona kunge ndiri kunyomba, uye ndinyomba asika kunyomba kakakanyomba kekungoshora zvisina basa, asika kakunyomba kemunhu ane shungu dzekuti aiwa zvinosaite apa munenge matadza.
Tisataenda kure, regai ndimbokupai kanzwisa kekambo kaTaffy the Man. Hanzi vari kungotonga hapana chiri kutongeka. Aiwa, kuba tapisa shuka kumakumu echirongwa chedu chanhasi. Tipewo mazwi enyu okupedzisira.
Mazwi angu okupedzisira ndee kune vechidiki vese zvikuru sei vari kuZimbabwe kuti vedwe musagarire maoko. Internet is a way yekutoti you can make something of yourself. Kune vangada kuziva kuti vangawana kupi mavideo andinoita ukaenda paFacebook ukanyora kuti zimba.com zimba.com unotondiwana ipapo mavideo angu unomaona. Vanhu paInstagram ukanyora kuti the man Tafi unondiwana. Vari paYouTube ukanyora kuti Tafi the man unondiwana.
Aiwa mukoma Tafi the man, tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa chedu chanhasi.
Maita basa, thank you very much.
Mburi yeZimbabwe tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei padande mutande apo paTwitter uyezve paInstagram @BigMike3BIGMYKE3 ndiyo username yangu. Kana paine dzimwe nyaya dzamunoda kuti dzibate pachirongwa chedu chevechidiki munokwanisa kundinyorera ipapo. Zvekare nguva ndiyo yadyanana anokuoneka ine mufaro. Ndini wenyu Mike Hove. Bye bye.
Aiwa tinotenda zvikuru BIG Mike nechirongwa chake chevechidiki. Iye zvinotochienda kuna Tanono Kawande achitipa chimwe chirongwa chinotarisa zvechitendero.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Yesu
simba. Manhero akanaka vateereri, ini ndiri Tanono Kawande ndichikuchingamidzai nemufaro mune chimwe zvechirongwa chedu chezvechitendero. Varipo vamwe venyu vakanyorera tsamba kuno vachikumbira kuti vanoda kunzwa kubva kumufundisi weSeventh Day Adventists achitsanangura pamusoro pebhuku rezvakazarurwa. Nhasi tina Evangelist Ivan Nyatanga weSeventh Day Adventist Church vandataura navo vari muHarare. Ndangotanga nekuvabvunza kuti bhuku iri rinorevei.
Bhuku rezvakazarurwa ndoratowana kupedzisira kweNew Testament. Chinangwa charo kana kuti purpose yebhuku iri iri pana zvakazarurwa chapter 1 verse 1 to 3 inoti zvakazarurwa zvaJesu zvaakapuwa naMwari kuratidza varanda vake zvinhu zvinofanira kuitika nekukasika. Saka ibhuku ratakapiwa kuti tiziviswe zviprofita zvaMwari zvinotora nzvimbo kutanga kuguma kwenyika kusati kwasvika kana kuuya kwaJesu kusati kwasvika. Saka rinotiyambira kuti gare takachenjera kuti Jesu anouyazve nemaevents kana zviitiko zvinofanira kuitika zvinoratidza kuti kuya kwake kwapedyo. Ndochinangwa chebhuku iri.
Sei vanhu vachiti bhuku iri rinogozha kunzwisisa?
Mbudzo wenyu wakanaka Wahwande. Bhuku raya zvakazarurwa harina kumbogozha kunzwisisa nekuti hanzi zvemweya zvinodudzirwa nemweya wani waMwari. Tinofanira kutanga tanamata tokumbira Mwari kuti atidzidzise dudziro yemagwaro aka efemera nemweya wake. Ndoda kukupindura ine vhesi iri pana chapter 3 verse 3 chapter 1 yandataura inoti izvo vakakomborerwa vanorava nekuchengetedza zvakanyorwa mubhuku yekuprofita uku. Handiti nevanonzwa. Saka pane chori nechikomborero chekuti bhuku iroro tirirave tirinzwisise. Saka harina kumbooma kana mweya waMwari uripo.
Mukushanda kwenyu munoona sekuti vanhu vanorinzwisisa here?
Handingati vanhu vese vari kurinzwisisa asi especially kune vanoti paridha vazhinji vari kusinyenyeredza bhuku iri. Vanhu varanda vaMwari vanofanira kuti vataure zvinhu izvi hanzi vakakomborwa vanorava ka kwete vanounzwa. Saka vadudziri veshoko raMwari vamwe vacho vari kusiyirira nekusiya bhuku. Saka vada kunzwa vaya vakunzwa zvimwe zvisiri zvebhuku iri. Saka generally tingati hakuna kuziva kwakanyanya pamusoro webhuku iri asi kuziva kuripo. Ndinonga kuti isu vaparidzwa zvinhu itinoitiita kuti maybe titorere vamwe vanhu vakati vari redi kunzwa shoko raMwari and we deprive them of the understanding.
Asi zvakazarurwa rinoita serakasiyana nemamwe mabhuku mubhaibheri.
Right, Wahwande, ndoda kutaura shoko raMwari rinonaka, rinozipa. Kana mweya waMwari ari kutungamirira munhu achizvinipisa mari paMwari achikumbira hanzi tofanira kuclaima mapromise aMwari. Hanzi vakakomborerwa vanorava bhuku nekuchengetedza pamwoyo pavo zvakanyorwa imomo. Aditi pandinobata bhuku rakazarurwa ndoti Mwari makati vakakomborwa vanorava ndakurava ndatungamirire inzwisise saka bhuku irori rigaeri kubva kuna Genesis mabhuku ese anosamaraizwa kuputirwa muna zvakazarurwa arimo ese zvekuti vana Genesis Exodus kwese zviri muna zvakazarurwa saka itikati isamari inopendera zvese zviri mubhaibheri.
Ko mhuka dzatisina kumboona kana kunzwa nezvadzo dzinomiriririrei?
Tikaenda pana zvakazarurwa chapter 1 paper kepo sebhuku chinangwa chebhuku hanzi zvakazarurwa zvajesu zvaakapuwa namwari kuratidza varanda vake handizi zvinofanira kuitika nekukasika. Rechirungu robva rati and he signified it and gave it to the angel kuti ape kuna John anga ari pachitsuva chepatmos. Saka izvi rekuti signify roda kuti bhura zvakazarurwa ibhuku remadinikira anodudzirwawo kuti nechii neshoko ramwari. For example, pari kunzi Bhaibheri ndakaona chikara kana mhuka handiitika idimikira rii. Saka rinokinurwawo nemamwe mascripture ari mubhaibheri. Bhuku razvakazarurwa rinokinurwa nebhuku raDhaniel. Dhaniel chapter 7 verse 23 inoti mhuka ina dzavaona idzo ndo madzimambo kana ushe huchamuka panyika. Saka pachirungu ndo inonzi decoding. Madimikira akuna zvakazarurwa anokinurwa nezvakanyorwa kuna Dhaniel.
Sei vafundisi vasingawanzi kushandisa zvakazarurwa mumharidzo dzavo?
Nekuti zvokwadi irimo haifarirwe nevamwe vari kuparidza evhangeri. Nekuti inofumura chitema chiri kuitika mumakereke even muvafundisi nemupasi. Saka mazuva ano ekuraura vhangeri riri popular rinofadza vanhu. Ukataura zvinhu zvinofadza vanhu unoita popular. Akataura zvinovafadza unogona kumukirwa. Vazhinji vauchengetedza mabasa avo nekuti wakataura chokwadi chiri muna zvakazarurwa zvinovapostawo mabasa nezvimwe zvakadaro.
Nemashoko iwayo abva kuna evangelist Ivan Nyatanga veSeventh Day Adventist Church avo vandataura navo vari kuHarare. Ndinoti ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare zvondo rinouya apo tichikuunzirazve chimwe chirongwa chezvechitendero. Ini ndidi Tanonoka Wande ndichiti mosara zvakanaka.
Tinotenda zvikuru Tanonoka Wande weStudio 7 nechirongwa chake. Tichitendawo chikwata cheChrist Like Choir nekambo katinoshandisa muchirongwa chino kanonzi Jesu isimba rangu. Munhau dzemitambo. Mitambo yeCastellaga Premier Soccer League yatambwa nhasi yabuda yakadai izvi. Dynamos 1, ZPC Kariba 0, Manika Diamonds 0, Chicken Inn 2, Chapungu 2, Mushwani Stars 1, Islanders 0, Wange 0, kuchitwa Caps United 1, Harare City 0.
Kidding down from Mama Era. Not take a terra. Not the Kakunyama Pano Era. Sinyama Saramba, where you tunga mira another bamba. Kandama Pati for Osanda. Rasunumure Muranda. Wanda Mutisa Musa. Sanda Mutangwanda Kuna Pumiri Kufa. Pumira Mutango Ere. Thank you, Masina Musa. It is in way. It has become Giro.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanorumbidza vaive mutungamiri weMDC uye vakambotungamirawo muhurumende yemubatanidzwa vaMorgan Tsvangirai vachiti vaive munhu aida kubatana nhaurirano pamwe nenyika yake. Sangano rePlatform for Youth Development rinoti rave kushanda nemagweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights kuedza kumisa kubviswa kwemhuri dzinodarika mazana mashanu dziri kuda kubviswa padzigere kuchipangai kuchipinge. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. anokoneka ane mufaro ndini Jonga Kandemire ndiri mu Washington DC ndikusiya mina mutungamiri Nkomo.
Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.